Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 15, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuMidlands neZuro.
Vange reba vanhu vakangogara kumba and tangata kutonetsekana kuti zvikoro zvinovhurwa rini, ivo vana vachifanira kuzonyora bvunzo dzavo mukupera kwegore.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vari kunyora bvunzo. Kunyange hazvo zvikoro zvakawanda zvemumaguta zviri kutevedzera mitemo yeWorld Health Organization yekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire. Zvimwe zvikoro zvekumaruva zviri kutatarika kutevedzera kurudziro iyi nekushaya zvikwanisiro. Hofisi yasachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuMount Pleasant Business Park muHarare yopindwa nechisimba nematsotsi.
Kufara kuti bhora radzoka nekuti tadagarisa singaziye kuona timu dzedu. Ini ndiri Highlanders, ndinoda kuti bhora iji timu yangu itore mukombe. Saka ndikufara hurumende yaita zvakanaka.
Hurumende nhasi yatendera kudzoka munhandare kwemitambo inosanganisira nhabvu, iyo yaive yambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMidlands, zvasiya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nevatatu kana kuti 1503 vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi munyika, zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 36,484. Vanhu makumi matatu nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemana zvine makumi mana nematatu kana kuti 34,043. Vanhu vachiri kurwara pari zvino munyika yose vave mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevasere. Zimbabwe yave kutarisira imwe nhomba yemushonga wekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kubva kukambani yekuChina yeSinopharm Shondorino. Hurumende yaimbenge yazivisa kuti mushonga uyu uchasvika munyika kutanga kwemwedzi uno. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weChina muZimbabwe vaGao Shaochang vakazivisa neZuro kuburikidza nedande mutande remuzinda wavo reTwitter kuti China iri kupa nyika yeZimbabwe imwe nhomba inosvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. VaShaochang vanoti ndege yeZimbabwe iyo iri kutarisirwa kutora nhomba iyi yasvika muguta reBeijing nhasi, uye vatiwo ndege iyi ichatakura imwe nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kuChina. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti Zimbabwe yakatenga nhomba inosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti havana ruzivo rwekuti sei nhomba iyi isina kuuya nenguva yanga yakatarwa, asi vachitibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanga vasingabatike panharembozha yavo.
Saka vakatobata deputy minister ndo vanogona kukutaurira kuti zvakamera sei.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo hurumende kuti itenge nhomba kubva kune mamwe makambani vachiti vanhu vanenge vari kuratidza kushaya chivimbo nenhomba yeSinopharm iyi.
Zvina musoro kana unyanzvi zvokuramba vachiunza nhomba yeSinopharm kana mahealth workers asati aigamuchira zvakakwana. Hurumende ngaifungewo nyaya yokuunza mamwe mavaccines. Iko kuchaina iko kune mavaccine maviri, Sinopharm neSinovac. Ngavaunzewo imwewo Sinovac yacho tione kuti izvo yakamira sei.
Asi mukuru anoona nezvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino, vachiti vane chivimbo chekuti nyika ichasvika pairi kuda pekuti ruzhinji rubayiwe nhomba iyi. Kuwanawo nhomba kubva kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica kuri kunetsa nekuti nyika zhinji dziri kuda kutanga dzabaya vanhu vadzo dzisati dzafunga zvekutengesera dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Dr. Madzorera vanoti kunyange pakachinjwa mushonga, dzidziso inofanirwa kupiwa kuvanhu kuti mishonga igamuchirwe nevanhu vakawanda.
Kurudziredu kuhurumende ndeyekuti izvo ngavadzidzise mahealth workers. Mahealth workers haadzidziswe patv kana paradio. Mahealth workers anoita masemina. Tinoda kuziva data chairo chairo rakasiyana nedata rinoudziwa vanhu vese jikelele. Isi tinoda kuziva madetails emastudies akaitiwa toongorora unyanzvi hwacho. Mahealth workers haasi vanhu nje kuti vanganzi vanodzidziswa paradio.
Hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekubaya varayiridzi nhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi chisakanganise nyaya dzedzidzo. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba tirwisana nedenda recovid-19 inyaya yakakosha chaizvo. Ingabatsirewo chero varayiridzi kuti zvikoro kudzivirira kurwara kana kuparara kweupenyu hwemunhu nekuda kwecovid-19.
Asi vamasaraure vanoti hurumende inofanirwa kunyatsodonongodza mashandiro emushonga uyu pamwe nezvirwere zvaunogona kukonzeresa kuti vadzidzi vatore danho rekubayiwa kana kuregera vaine ruzivo rwakakwana.
Vanhu havasi kunyatsorwisisa nezvemavaccines ari kupiwa hurumende yedu nevanhu vekuchina. Hurumende ine basa gurusa rekudzidzisa vanhu kuti efficacy yemavaccines aya yakamira sei. Rine basa rekudzidzisawo zvakare kuti vanhu vazive maside effects emavaccines aya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba nyika yose vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 36,359. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vadzidzi vari kunyora bvunzo mukupera kwegore. Kudzanai Musengi, uyo ari mubulawayo, anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvine chitsama zvashanyirwa neStudio 7 kusanganisira Milton Primary, McCatton Primary, Lobengula Primary, Evelyn High pamwe neGifford High, vana vechikoro vange vauya kuchikoro uye vadzidzisi vange vachiita basa ravo. Pazvikoro izvi vana, vadzidzisi pamwe nevamwe vanhu vose vange vachisvikapo vange vachitanga vaongororwa kupisa kwemiviri yavo uyewo kugezeswa maoko nemasanitizer. Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chemulawayo uyangoda kuzvidoma nezitere kuti amai moyo atafara zvikuru kuti zvikoro zvavhurwa, asi akomekedza kuti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekuti vana pamwe nevadzidzisi vadzivirirwe mukubatwa nechirwere checovid-19.
Kufara because nguva yanga yareba vana vakangogara kumba and tanga takutonetsekana kuti zvikoro zvinovhurwa rini, ivo vana vachifanira kuzonyora bvunzo dzavo mukupera kwegore. Saka inini zvandanga ndichida hangu semubereka nemwana aenda zvikoro dei pane zvimwe zvagona kuitwa nahurumende kuti vana vedu vadzidze vakachengetedzeka, kurege kuita maoutbreaks like akaitika last time ekuti muzvikoro ndo manga matove a breeding place yecoronavirus.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, vaObert Masaraure, vaudza Studio Studio 7 kuti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vekumaruwa havana kuenda kubasa vachiti izvi hazvishamise nekuti havana mari yekuti vakwanise kuita izvi. Vatsinza kuti vadzidzisi havazi kuzodzokera kuchikoro kana nyaya yavo yemuhoro isati yagadziriswa.
Zvikoro hazvichazokwanise kuvhurwa kana hurumende ichiramba yakawanda panyaya yekudzorera mari yedu. Rakabvovimbisa kuti muna January ichange yatipa roadmap yekuti mari dzedu dzichadzorwa sei. Nanhasi hatina chatati tanzwa.
Svondo rakapera, gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakati vadzidzisi vanotadza kuenda kubasa vanogona kudzingwa basa. Mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vashora danho rehurumende iri vachiti kutyisidzira vashandi hakuna zvakunobatsira.
Hationi chingakandamadza pamatrets aya. Tinongofunga kuti maempty trets nokuti kana zvasvika pakushata tinongoenda kumatare toita inspection in loco tombopawo iyo vakuru veministry ya 14,000 toona kuti vangai budgeta sei kuti mwedzi upere.
Mukuru wesangano rembatanidzwa wemasangano emuzvikoro reNational Association of School Development Associations kana kuti NASDAQ vabhani manokora vaudza Studio 7 kuti vari kufarawo kuti zvikoro zvavhurwa asi vati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yagadzirisa gakava riri pakati payo nevashandi vayo kusanganisira vadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muzvikoro.
Tinenge tichiramba tichishuvira hurumende kuti dai ramba ichitarira mafambisirwo ari kuita basa muzvikoro vachinyatsotarira kuti zvinhu zvese zvinodikwa kunzi zvive zvirimo muzvikoro zvirimo vachitibatsirawo isu vabereki.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti nhaurirano nevarayiridzi dziri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekuramwa mabasa.
Government iri kuda kuwedzera masalaries avo nemawages asi ngati zvazviitai nekurwa ngatiitei takagara patebho tichitaurirana kusvika tabvumirana pane kuti varamwe basa.
Pave nenguva yakareba vadzidzisi vachichema-chema nenyaya yemuhoro pamwe nemashandiro avo uye vamwe vanoti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kuita kuti dzidzo yemunyika idzokere kumashure. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano rinorwisana neuori kuchamembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti rinotambira nemufaro urongwa hwemuchuchusi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general vakumbira ihodzi hwekuti vachuchisi vese vemunyika vari pasi peNational Prosecution Authority vaongororwe mararamiro avo senzira yekurwisana neuori. Vahodzi vakaudza nhepfenyuro yeZBC kuti urongwa uhu huchaita kuti vachuchisi pamwe nevamwe vashandi vaongororwe upenyu hwavari kurarama kuti huonekwe kana huchienderana nemari dzavanotambira. Vanenge vaonekwa kuti upenyu hwavo hausi kuenderana nemihoro yavo vanonzi vanofanira kutsanangura kuti vakawanepi mari dzekuva nepfuma dzinenge dzichiongororwa idzi. Kukundikana kwavo kutsanangura voendeswa kumatare edzimhosva uye pfuma yotorwa nehurumende. Vahodzi vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vashande nehofisi yavo vachiiruma nzeve pane vashandi vanenge vachiita zveuori. Asi mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vanotarisira kuti rwendo runo hurumende ichaita sekutaura kwayo sezvo akakasirike kutanga kuti izivise kuti yave kuongorora mararamiro evashandi vekumatare edzimhosva asi pasina chinobuda.
Isusu seAnti-Corruption Trust zvikona sekuti idanho rakanaka chose kuti kuitwe malifestyle audits nokuti mukatarisa upfumi huri kuunganidzwa nevanhu tozotarisa iyo mari yavanenge vachihora hazvisi kupindirana. So tinoona kuti idanho rakanaka chose raparurwa neveNational Prosecuting Authority.
Tinoona kuti mashoko aya akasike kutanga hurumende ichizivisa pamusoro peurongwa hwekuda kuongorora mararamiro ari kuita vashandi zvikuru vaikoko kunyaya dzematare uko. Munofunga kuti pane chinozoshanduka here rwendo runo?
Ndiro dambudziko redu guru irori kuti nguva zhinji they are not walking the talk. Vano kwanisa kungo taura, zvavasinga kwanisi kuzozadzikidza. Asi tinge tichingovakurudzira kuti this time around, kana vati varoda kuzviita, ende kana vachishowa genuine commitment to fighting corruption, vanofanira kunge vachizviita semataurira avanenge vachiita.
Tichitarisawo iko kumahofisi evachuchisi, munoonawo kuine uori here hwamungati hunoda kuferefetwa sezvavari kutaura?
Uri uriko wakatekeshera mumahofisi zavo. Tiri kunyanya kuwitnessa vanhu vachiya vachikomplaina achiti nyaya dzavo hadzisi kufambiswa zvakanaka, noda kuti prosecutor anenge apuwa mari nevasungwi. Iko zvino takatogonyorera National Prosecuting Authority. Takatarisa pagokwe chaiko, tichiti pane dzimwe nyaya dzatisingachaoni dzichifamba zvakanaka, tichifungidzira kuti nedzimwe dzenguva vanokwanisa kunge vakapuwa mabribes. So patove neurongwa hwokuti dzimwe nyaya dzacho dzichiongororwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti nyaya dzisati dzisafambe. Uye muZimbabwe kune vanonyanya kuverenga mapepa nawo, tinogara takanzwa zvikuru zvinzi paita prosecutor wasungwa, paita magistrate wasungwa. Semapurisa igaro ziva kuti vanotora zvoko muhomwe. Ipapa pano panga paine lockdown apa. Vazhinji vacho mapurisa nemasoja vakatonota nemari dzekuti vakaona munhu asina kupfeka chimaski donzi bhadhara $5. Vakaona munhu achifamba nenguva dzekefi dzapurikidza bhadhara $20. So munhu wese ndingangoti justice delivery sector yose, kubva kumapurisa toenda kumapp toenda kumamagistrates, vese vari kunyanya kazhinji vachinzi vari kuwanikwa vachiita nyaya dzeuori.
Avo vanga vari mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vari parunare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vanofungidzirwa kuti imbavha vanonzi vakapaza nekupinda muhofisi yasachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, Justice Lois Matanda Moyo, iri kuMount Pleasant muHarare mukupera kwesvondo. Bepanhau reHerald rinoti Justice Matanda Moyo vatenda kuti hofisi yavo yakapazwa uye mapurisa ari kuferefeta kana paine zvinokosha zvingadai zvakabiwa muhofisi iyi. Sangano reZAC riri kurwisana zvakasimba neuori munyika kuburikidza nekusunga vanhu vari kupomerwa mhosva dzeuori. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeChad vaIdris Deby vatanga kutsvaga rutsigiro rwekuti vatungamire nyika iyi kwetemu yechitanhatu, vachikurudzira kubatana kunyange hazvo vanopikisa vaedza kuratidzira asi vakarohwa nemapurisa. VaDeby vatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu uye vari kutarisirwa kukunda musarudzo zvekare. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vanoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika muTokyo, Japan nhasi, umo vari kutarisirwa kuita hurukuro nenyika iyi pamwe neSouth Korea nezvenyaya yeChina neNorth Korea dzinonzi dzave kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Asi vaBlinken nechipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJake Sullivan vari kutarisirwawo kuita hurukuro negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina vaWang He uye chipangamazano chehurumende yenyika iyi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Hurukuro idzi dziri kutarisirwa kuitirwa kuAlaska. Nasi muchirongwa chedu chezveutano tiri kutarisa dambudziko rekurayiwa kana kuremadzwa kwevanhu nenyoka zvikuru munguva ino yekunaya kwemvura. vanhu vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 vanofa pasi rose nekuda kwekurumwa nenyoka, uye vamwe zviuru mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 450,000 vanoremadzwa zvikuru muNigeria. Asi kana muZimbabwe mune dambudziko iri zvakare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwekuti vanhu vari kungotarisa zvecovid-19, nyaya yekurumwa kwevanhu nenyoka haisi kunyatsotariswa, kunyange hazvo World Health Organization kana WHO yakati idambudziko guru pasi rose kana kuti global pandemic sezvakangoitawo covid-19. WHO inoti inoda kuderedza nepakati uwandu hwevanhu vanofa kana kuremadzwa nenyoka. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
MuZimbabwe nyaya dzekurumwa kwevanhu nenyoka dzinowanzowedzera kubva muna Gunyana kusvika mumwedzi uno wakurume, apo nyoka dzinenge dzichitsvaga pekugara panodziya uye nechikafu zvinopa kuti dzigume dzaenda mudzimba dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti mumwaka uno wezhizha vari kuona varwere vakawanda vanenge varumwa nenyoka.
Nguva ino rainy season yekunaya kwemvura tinoona kuti nyoka dzinowanda kazhinji. Saka nokudaro ma snake bites kurumwa nenyoka kuri kuwanda zvakanyanya panguva ino rainy season. Tinoona kuti ma snake bites anonyanya kuitika nguva dzemanheru. Saka tinokurudzira kuti vanhu kana kwadoka minimizei kufamba panze, garai pakachena. Nyoka kazhinji hadzide chiedza, dzidewo kufamba pakachena. Kana muri pamba batidzai moto, kana mine marambi batidzai marambi, muwedzere chiedza, muminimizawo rima.
Ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu kazhinji vanorumwa kumakumbo nenyoka. Nokudaro Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka bhutsu dzinovhara tsoka uye kusafamba usiku kana zvisina kukodzera. Vatiwo kana munhu akarumwa nenyoka anofanirwa kuendeswa kuchipatara nechimbi chimbi kuti akurumidzwe kubayiwa mushonga unouraya huturu, sezvo munhu achigona kufa mukati memaminitsi 15 chaiwo akasarapwa mushure mekurumwa nedzimwe mhando dzenyoka. Vatiwo dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzekusunga pedyo neparumwa dzinogona kupa kuti munhu agume adimburwa mimwe mitezo.
Tinoona kuti vamakumba kwanda kuluzwa, losing a lot of limbs, toshika takuampitita munhu, kwete nekuda kwesnake bite, but nekuti munhu yanga akasungwa gumbo kuti shwete, rashaya ropa, parazosvika kuchipatara gumbo renge ratofa raora takuchicheka gumbo. Musasunge makumbo kana maoko kana manhaka yanga arumwa nenyoka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekubata nyoka ine mukurumbira zvikuru munyika vachawatama marimo vanoti nyoka zhinji dziri kuwanikwa munogara vanhu nokuti dzinenge dzichitsvaga zvokudya nepekuwanda.
Nyoka dzandowanzo kubata muHarare munomu, macobras. Nyoka idzi dzakawanda stereki. Padzimba dzese dziri muHarare munomu, hapashayi muna nyoka yetype iyoyo. Vanochekera zvichitika huku maducks, vana maponzi efish, vanowana nyoka dzakadai so.
Vamarimo vanoti vanhu vanofanira kugadzirisa mikova inenge yakadyika kusasi kwayo kuitira kuti nyoka nemakonzo zvisapinda mudzimba. Vatiwo zvikwere zvehuku zvinofanirwa kuvakirwa kure nedzimba sezvo zvichikwezva nyoka.
Dzimwe nguva dzandopinda mudzimba dzevanhu ndichitoona kuti fai kuna madhoza ane gap hombe pasi kuti nyoka hombe inenge cobra inokwana kupinda mumba. Saka kana mune dzimba dzenyu chekai madhoza kuti ane magaps here pasi. Modaiza kapenda agadzire dho maujura oledo ane magaps, ndavharwa magaps yayo. Musaite huku padhuze.
Imwe mhuri inogara kuTinwald North muHarare yakafonera vamari mumushure mokunge yawana shato yaive yatomedza huku nhatu. Sezvo shato iri mhuka inochengetedzwa nemu temo wezviwanikwa kwakatozoshevedzwa chikwata chakabva kuZimbabwe Parks and Wildlife chakabata nyoka iyi ndokuiendesa kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzemusango. Ongororo yakaitwa inoti pamhando nyoka 81 dzinowanikwa munyika, nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira yene mukanwa makasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti gabon viper. Kudzivirira kuti nyoka dzisapinde mumusha, mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa miti inodzinga nyoka yakaita segavi remubhawa kana kuti mahogani rinenge ranyikwa mumvura uye mapirisi ealuminium nezvimwe.
Ongororo yakaitwa nesangano reSnake Bite Institute
rinoti chiva ndiyo nyoka ino chinokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura, Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura yakaratidza kuti vanhu gumi nevaviri vairumwa pazuva munguva yezhizha munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Nau dzemitambo, hurumende nhasi yatendera kudzoka munandare kwemitambo inosanganisira nhabvu iyo yaive yambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotungamira mitambo munyika veSports and Recreation Commission SRC vazivisa kuti nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, netball, weightlifting, judo nebasketball yave kuzotambwa zvichitevera kudzikira kwaita kupararira kwechirwere checovid-19. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotwa vanoti vatora danho iri zvichitevera musangano wavakaita nechishanu negurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry. Mumiririri weWorld Africa Boxing Association muZimbabwe vaGilbert Munetsi vanoti zvinofadza kuti tsiva yave kudzoka kuruzhinji.
Tambo yakadai setsiva inofanira kuti idzoswe, tinofara nazvo. Vatambi vetsiva ndizvo zvavanorarama nazvo. Vatambi ava vanenge vachitarisirwa kunge vachidzivirira mabhande avo. Mabhanda akaita sena ABU, WBC, WBO. Saka vanofanira kuita izvi mukati menguva inenge yakatarwa nemasangano iwayo. Vakagara vasingatambi vanotorwa mabhande iwayo.
Kunze kwenhabvu netsiva, mimwe mitambo yatenderwa kudzoka munhandare ikarati, taekwondo, handball, wushu, hockey netag of war. VSRC zvekare gymnastics, basketball, polo, rugby boke muku kwikwidza. Asi mitambo iyi yapiwa kusvika China kuti iratidze kuti ine mari yakakwana yekukwanisa kudzokera munhandare panguva ino yeCOVID-19. Gwaro rabva kuSRC rinoti sangano iri ratotumira kare vemitambo mitemo yavanofanira kutevedza iyo vanofanira kuwirirana nayo musi wechina usati wadarika. Mutsigiri wechikwata cheHighlanders vaBrighton Munyuki vanoti vanga vagarisa vasati vaona bhoso ichitamba vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kutora mukombe weleague mwaka uno.
Bhora radzoka tadagarisa tisingazivi kuona timu dzedu. Ini ndiri weHighlanders, ndinoda kuti timu yangu itore mukombe.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vabatsirai bepete vanoti vave kuwana kwekunotandarira.
Tikuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganira netavanhu tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu.
Asi vabepete nevamwe vavo vachambomira kuona zvikwata zvavo zvitamba zvitevera chisungo chakatorwa neveConfederation of African Football nechishanu kuti mitambo yese muAfrica haifaniri kupinda vatsigiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisa chirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 muMidlands neZuro. Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vari kunyora bvunzo, asi kunyange hazvo zvikoro zvakawanda zvemumaguta zviri kutevedzera mitemo yeWorld Health Organization yekuti chirwere checovid-19 chisapararire, zvimwe zvikoro zvekumamisha zviri kutatarika kutevedzera kurudziro iyi nekushaya zvikwanisiro. Hofisi yaSachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuMount Pleasant Business Park muHarare yopindwa nechisimba nematsotsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.